Gweta revagari ava rangachimirira sangano recommunities in action platform kana kuti CAPE vamato kuchivasa vati vachuchisi varasa mhosva dzavanga vachipomera vagari ava zvaita kuti mutongi wedare avasunungure
tedzi yati iyo haichaenderere mberi nekupresa macharges pane vagari vekwachikutuwa vandanganzimiririra vachitivo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatiri kutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land saka ipapo mutongi apa mutongo wokuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land saka zvoroitwa navo vachisina mhosva yavanayo nyaya yavo yabva yapera
vachivasa vati vagari ava ndevedzidza remadzimambo aigara pamasvingo egreat zimbabwe emunhu mutapa nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadziteteguru avo kubva makore mazana matatu apfuura
abuda mudare tinozvitambira nokuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore
sabhuku chikutuva vahenry makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
isinozvitambira namaoko maviri vamutimba inyaya yakanaka zvikuru yatatenda mudare vanhu vose vafara vapembera aiwa tadzorebwa lendi yedu tapuwa lendi yedu tigare muzvakanaka tichitendawo naivo vatungamiriri vehurumende tovatenda chaizvo
vanoona nezvemabasa musangano recape vakudzai mushave vati dare ratura mutongo wakanaka uye rakoshesa kodzero dzevagari hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zvapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadzitete teguru adzo vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakanga vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000 asi pamutemo wenyika gurukota rezvematunhu vawinston chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuro yematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo bumbiro harivhumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa kungodzinga vanhu kunotyorawo zvibvumirano zveunited nations nechiafrican union ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba